Chirongwa ichi chirikitwa nebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana nemamwe masangano akaita Save the Union neBiomedical Research and Training Institute chiri kutsigirwa neve Centers for Disease Control vekuAmerica zvichiburikidza nemari inopiwa nemutungamiri wenyika yeAmerica pachirongwa chake chekurwisana neHIV/AIDS chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Vakafanobata chigaro chemukuru weCDC muZimbabwe amai Lori Fuller vati vari kutsigira chirongwa ichi nekuti vashandi vezveutano vakakosha uye zvakaonekwa kuti hapana change chiri kuitwa kuvadzivirira kubva kuchirwere cherurindi kana kuti TB. Amai Fuller vanoti vachashandisa miriyoni yemadhora nechidimbu pachirongwa ichi mugore rekutanga. Vange vakamirira munyori mubazi rezveutano pachitiko chanhasi Dr. Angela Mushavi vanoti chirongwa ichi chakakosha chose kuvashandi vezveutano munyika.
Project yanga ichilaunchwa pano ndeye kuona kuti tingaita sei kuti tibetsere ma healthcare workers kunyanya angava manesi, angava madokotera, angava mafamasi, chero ma cleaner, chero vanopinda masuo ezvipatara kuti vasabate utachiwana we HIV we TB. Ngatiti munhu arwara ne TB pane kupachida kuti munhu atariswe kana kuitwa inonzi TB screening kuti aonekwe kuti ndizvo here kuti ane TB. Zvese izvozvo zvinenge zvichibatwa muurongwa wa parurwa pano nasi.
Vanoti vashandi veutano vari padambudziko rekutapurirwa zvirwere vari pabasa uye chirongwa ichi chichaita kuti vagare vachiongororwa nguva nenguva. Mukuru wesangano reThe Union iro rine unyanzvi mukurwisana nechirwere cherurindi Dr. Christopher Zishiri vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richabatsira neunyanzvi hwaro mukuronga chirongwa chekudzidzisa vana chiremba naana mukoti kuti vazvidzivirire kubva kuTB.
Basa ratichange tichiita tichadhevhelopa bumbiro rakaita sebumbiro romutemo kana policy inenge ichizopa gwara kuMinistry of Health kuti TB inodzivirirwa sei kuvashandi voutano. Saka tichatanga kuona kuti zvakamira sei muvashandi voutano.
Vanoti chirongwa ichi chakakosha chose nekuti hapana ange ari kutarisa vana chiremba namukoti pamwe nekuona kuti vazvidzivirira here kubva kuTB.
Saka tiri kudzivirira TB kuvabati nokuti vanhu vanga vakangosiiwa ivo varivo vanoshanda nevarwere vane TB. Saka vane chinhano chikuru chaizvo chokuti vanogona kubatwawo naivo neTB. Saka zvavari vabati vedu vanofanira kuti vadzivirirwewo kuchirwere cheTB.
Chirongwa ichi chinotarisirwa kuitwa muzvipatara nemumakirinika munyika yose. Zimbabwe ndeimwe yenyika 14 dzine vanhu vakawanda vanotapurirwa chirwere cherurindi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vane chirwere cherurindi vanenge vaine utachiwana weHIV/AIDS, kwozotiwo vanhu vazhinji vane HIV/AIDS vanofane TB. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.